Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vari kutarisira kuti upfumi hwenyika uchaderera nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana kana kuti 4.5% nekuda kwekusafamba zvakanaka kwezvinhu mumaindustry zvichikonzerwa nekupararira kwechirwere checoronavirus pasi rose. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi huchatoderera kudarika apa. Muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti bata murefu bata mupfupi yoitika munyika inoita kuti vekunze vasade kuunza mari dzavo muZimbabwe.
Nyaya yezhowe zhowe iri kuitika pamamiriro ematongerwo enyika muZimbabwe haisi kusiya nyika ine chimiro chakanaka. Tese tiri kuziva zviri kuitika munyika kuti vanhu vari kurohwa, vanhu vari kusungwa pasina tsanangudzo. Saka zviri kuitika izvi zviri kupa inonzi international perception iri very bad for this country. Ndinofunga tatoona kuti pasi rese raakubata nyaya iyi nemaoko maviri.
Izvi zvinorevei? Tabvunza vamugano.
Zvinoreva kuti futi vanoda kuinvesta muZimbabwe vachati hatiendi kunyika iyoyo inoita basa rekuramba ichitambudza vanhu. Nyaya dzemahuman rights hadzisiyani nemainvestments. Ndinofungawo tese tinoziva kuti kubva pana 1999 paitakatanga land reform nepakatangwa kuita futi political stability, Zimbabwe yakarasikirwa nemari yakawanda chaizvo yatingati pachirungu capital flight. Saka handizivi kuti hurumende iri kukanganwa here kuti ndo zvakamboirwa kumashure. Zvaitatanga izvi ndo patadzoka futi pa 1999 2000 2002 pairohwa vanhu zvakaita tizopuwa sanction. Saka futi zviri kuitika izvi tinokwanisa kupuwa futi sanction rakasimba kuti chimboitai kuti vadzikame. Saka izvozvo zvinozoita kuti tirambe tichiita matambudziko makuru chaizvo.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Vemabhizimusi mainvestors vanoda kuisa mari munzvimbo inenge iine macroeconomic stability, munzvimbo ine kugadzikana kwezvinhu kwakanaka, munzvimbo ine yatingati pachirungu zvakare policy consistency, policy credibility. I think nyaya yepolicy consistency nyaya yemacroeconomic instability ndo yatingati musimboti wemabhizimusi, musimboti weinvestment. Saka kana zvinhu izvozvo zvisina kugadzirisika kwemabhizimusi not just wekunze chete, even wemuno hawakwanisi kunge vachiwandudza mabhizinesi avo. And gore rino ratonyanya kukanganiswawo zvakare nedambudziko nedenda recovid-19 raita kuti mainvestors generally wambomire kufunga zvekuinvesta.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanovawo nhengo yeZANUPF vanoti kusagadzikana kwenyika kunogona kukonzera matambudziko asi vashora vanoda kuratidzira.
Patiri kutaura pakaipa ndipo pari kunzi mastrike nemademonstration iri nguva yecovid yecorona. Izvi zvinokonzera kusagadzikana munyika nekuti tiri kutarisa kuti nyika yakatoomerwa nenyaya yechirwere chekorona, asi pane vari kukurudzira kuti ngatiunganei tiite mhirizhonga kana tiite mademonstration. Munotarisa mademonstration ivaya kazhinji kacho haazoperi mune zvakanaka, and pamwe pacho vanhu vanenge vasingapfeke mamaski, pamwe pacho hapana social distancing. Senyika tinofanira kuita yatinoti patriotism yekuda nyika yako kudarika chimwe chinhu chese.
Gore rino Zimbabwe inoti iri kutarisira mari kubva kune vemabhizimisi ekunze inosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu chete kana kuti 150 million, inova mari shoma shoma zvikuru pachitariswa makore gumi apfuura. Nyika yaimbowana mari inodarika mamiriyoni mazana mana kana kuti 400 million pagore. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.